manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 25 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinotipa vanhu vanodarika zviuru 31 vavhenekwa vane coronavirus vachiri 56.
We continue to endure illegal sanctions and punitive measures imposed on us as punishment for reclaiming our land.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshora zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika pazuva reAfrica Day.
Pfuti hadzisi kunyaradzwa, chatiri kutoona ndechekuti pfuti dzikuramba dzichipfungaira nekupfuta kunyanya nyanya muAfrica mukatarisa makuu akati wandei.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Afrika inofanira kuzvipira munyaya dzerunyararo.
Ndinoda kuti ndikurudzire maZimbabwenzi ese kuti ngatibatanei tive vanhu vamwe chete tivake nyika yedu kuitira kuti vanhu vewane bundutso.
Ukuwo mutungamiri weMDCT Dr. Tobzani Kupe okurudzira kubatana kwevanhu vose munyika pazuva reAfrica Day. Nasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zuva rekuremekedza mauto akafa achirwira nyika yavo reMemorial Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanodarika zviuru 31 vavhenekwa kana kuti 37,000 vane coronavirus vachiri 56 kana kuti 56. Hurumende yainge yambozivisa kuti yaida kunge yavheneka vanhu zviuru 40 kana kuti 40,000 pakupera kwemwedzi wapera, asi zviri kuratidza pachena kuti yakakundikana kuita izvi. Izvi zvave kupa kuti hurumende iti vamwe vanenge vapinda munyika vachibva kunze kwenyika vaende kune makambani akazvimirira kuti vavhenekwe vachibhadhara mari kuti vakwanise kuonekwa. Vanokwanisa ava vanzi negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanokwanisa kunogara munzvimbo dzakaita semalodge vobhadhara mari dzekuvhenekwa pazuva rechisere vapinda munyika sevamwe vari munzvimbo dzakaita zvezvikoro dziri pasi pehurumende. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave 25 kana kuti 25. Vanhu vafa vachiri vana. Zvichireva kuti vanhu vari kurwara muZimbabwe 29 kana kuti 27. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru 10,000 kana kuti 110,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru 3,300 kana kuti 3,300. Vapora zviuru 44,500 kana kuti 44,500. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika ma5,000,000 nezviuru 400 kana kuti 5.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 nezviuru 56 kana kuti 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru 100 kana kuti 100,000. Asi pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru 345 kana kuti 345,000, asi vapora vachidarika 2,000,000 nezviuru 100 kana kuti 2.1 million. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reAfrica Day, iro riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekumisa hondo uye kurwisa chirwere checoronavirus, kana kuti silencing the guns in the context of the COVID-19. Zuva iri rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity, kana kuti OAU, uye nhasi ave makore makumi mashanu nemanomwe, kana kuti 57, kubva zvaraumbwa. Asi nekuda kwechirwere checoronavirus, vatungamiri venyika dzakawanda muAfrica vacherechedza zuva iri vachishandisa umhizha neumhetura hwechizvino-zvino, kana kuti virtual technology. Vaita izvi vanosanganisira sachigaro veAfrican Union vari mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, uye gamba remuAfrica vari ivo chete munasara ari mupenyu pavanhu vakavamba OAU, Dr. Kenneth Kaunda, avaimbotungamira nyika yeZambia. Vachitaurawo kuState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kunyanga hazvo Africa yakawana kuzvitonga kuzere, Zimbabwe ichiri pajoki nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze, idzo dzinoti dzakatemera ivo nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekutonga nedemo. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura mashoko atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko.
Meanwhile, neo-colonialism still raises its ugly head with some Western countries unashamedly meddling in the internal affairs of countries on our continent. Zimbabwe is no stranger to this unwarranted interference. We continue to endure illegal sanctions and punitive measures imposed on us as punishment for reclaiming our land, itself a key act of concluding the decolonization process. However, we are buoyed by the fact that we have reunited with our land, which is now irreversibly reposed into our hands. We is true owners.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa nekuti hazvisi pamutemo, hazvisi pamutemo weUnited Nations. Zvakangotemerwa Zimbabwe nenyaya yekuti yakatora ivhu kubva kuvachena ichipa kuvatema. Asi Zimbabwe haisi kuzodzorera ivhu iri kuvachena. Ivhu nderedu, inhaka yedu. Asi zvirango zvinofanira kubviswa pasina zviga zviri kupiwa izvi kuti zvitange zvazadzikiswa.
VaMnangagwa vatendawo zvikuru magamba ekutanga akazvipira kusunungura Africa.
Let this year's celebration serve to remind us all of the sacrifices made by the thousands living and departed, brave sons and daughters of our continent who took up arms to end colonial rule. They are the heroes of our lands, heroes of Africa. As we commemorate Africa Day, for us in Zimbabwe, we are reminded that we were not alone in the struggle for our independence.
Tinodawo kutora mukana uno seZimbabwe kuti titende magamba ose emuAfrica akafa achirwira kuti Africa iwane rusununguko. Isuo seZimbabwe dei tisina kuwana rubatsiro rwemagamba iwaya aya nedzimwe nyika dzemuAfrica, dei tisatawana rusununguko. Inguva yekuvatenda.
Vakurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzinge dzichibatana. VaMnangagwa vachiteverawo gwara rakatorwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vati vanodawo kuti Saharawi Republic iwane kuzvitonga kuzere kubva kuMorocco. Studio 7 yapiwa mvumo yekushandisa mashoko avaMnangagwa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vakurudzirawo nyika dzemuAfrica kuti dzibatane kuti dzigokwanise kukunda, vachiti hazvibatsire kuenderera mberi nemimwe mitemo yaishandiswa nevainge vakapamba nyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Saka yakatikoshera zvikuru zuva iri nokuti ndonguva yokucherechedza kuchicho ndakuitwa muAfrica kurapa matenda nengozi dzatinadzo ngozi yekubirwa kwema elections nokuita mirizhonga nokumbunyikidzwa kwavanhu ngozi yeuori kana kuti corruption ya netsa chachazezesa muhurumende zhinji dzomuAfrica ngozi yokungotaswa zvisina mubhadharo kanyanya taimbova nevatasvi veEurope vatipamba tikava nevatasvi veAmerica takuenda kuvatasvi veChina toda kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika zvisiri zvokumbunyikidzwa kana kudzvinyirirwa asi kuti zvinhu zviitike izvi pane zvinofanira kugadziriswa
ndezvipi zvinoda kugadziriswa vachamisa
tofanira kuva nemubatanidzwa tova ne one currency tova ne one economy tova ne one africa tova ne one border tova ne one passport one residence tova ne kusimba kweAfrica one armed force kana kuti one military one police force izvi zvinoitika chete tagadzirisa mapango mana kana kuti four pillars yokutanga leadership yechipiri entrepreneurship yechitatu togadzirisa nyaya dzepartnership kubatana nekuchidzana kwanaka chechina togadzirisa nyaya yetransformation chokutanga pa leadership tinofanira kugadzirisa strong institutions kwete kungova nema strong men tofanira kuva nema big ideas kwete kungova nema big men tofanira kugadzirisa nyaya yekuti patiri kuita zvose izvi ngativei nema kuvandudzwa kwakanaka kwedemocracy kwefree and fair elections kwemaelections asina mhirishonga vanhu votungamirirwa zvakanaka macitizens kana kuti vagari maresidents achiremekedzwa Africa yova neupfumi hunonakidza tova nevision imwe chete nemuono umwe chete
rimwe dingindira regore rino rakanangana nekumisa hondo kana kuti kunyaradza pfuti dziri kunyarara here muAfrica mupfutidzi
futi hadzisi kunyaradzwa chatiri kutoona ndechekuti pfuti dzikuramba dzichipfungaira nekupfuta kunyanya-nyanya muAfrica mukatarisa makuu akati wandei munharaunda yeAfrica mukatarisa basa rinoonekwa richimbunyikidza vanhu pfuti inonge inoita simba kudarika maballot kana kuti vote vanhu ngava nesimba kudarika uto uto ngarivere vanhu izvozvo toda kuti politics kana kuti matongerwo enyika ndo anofanira kusunda futi ndo anofanira kusunda mauto the gun must be guided by politics politics must be the master the gun being the servant instead of the gun being the master and the politics and the people being the servant izvozvo zvoda kugadziriswa tirikuona kuti chiri kunyaya kuitika hapasi kusilenzwa kana kunyararidzwa pfuti pari kusilenzwa vanhu vanhu ndo vari kutoitwa silence the citizens and the people dzinofanira kunyaradzwa nepfutiwo yokuti vechidiki havana mukana wavanopuwa muAfrica mukatarisa vechidiki vanombunyikidzwa kwese kwese saka tiri kuti tichitaura kunyaradzwa kwepfuti haingorisi pfuti chete mumabharaki ipfutiwo yematambudziko anosanganikwa nevana vemuZimbabwe pfuti yekushaya chikafu pfuti yenzara vanhu vanogara vachiita madraught muAfrica uo mugotarisa kuti tine 60% yenzvimbo inofanira kunge ichirimwa pasi rose hatisiri kurima yakangogara yakangorara neupfumi hwatinahwo hwakawanda saka toda kuti zvigadziriswe zvese izvi kuitira kuti pfuti yenhamo pfuti yekushaya pfuti yekungova vanhu marombe vanoshaya ivo vane zvizhinji igadziriswe
poitwa sei kuti Africa iimbe nezwi rimwe chete
ngatibvisei sevana vemuAfrica usveta simba huripo hwakauya necolonialism hwakauya nevanosveta simba vaiti ivo muna 1884 vakagara kuBerlin uko kuGermany kupatsanura nhaka yedu isu tinofanira kuita inonzi post Berlin conference gungano guru ratinounganidza vanhu nekuonesana vanhu vemuAfrica kuti maboundary anotibatsira here kana asingatibatsiri toita sei kuti Africa inge yakabatana
mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 mutungamiri webato rinopikisa reMDCT Dr. Tokozani Kupe vanoti kunyange hazvo zuva ranhasi richipembererawo zvimwe zvakakwanisa kuitwa nenyika dzemuAfrica zvikuru munyaya dzerunyararo uye kusimudzira kodzero dzevechidiki nemadzimai nyaya yekurwisa chirwere checoronavhairasi yasiya Zimbabwe iri parumananzombe munyaya dzezveupfumi uhwo vanoti wagara uchitatarika vatiwo kunyange nyika dzemuAfrica dzakawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda vachiri kunonga svosve nemuromo Dr. Kupe vakurudzira kubatana muZimbabwe nemuAfrica yose. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Nasi izuva rakavambwa musi wa 25 May 1963 nevatungamiri ana baba Julius Nyerere nana baba Kwame Nkrumah nevamwe. Vatungamiri vakagara pamwe chete vakataura kuti tinofanirwa kubatana seAfrica kuitira kuti continent yedu ibudirire iwane upenyu hwakanaka.
Tichicherechedza zuva rakakosha iri, ikurudziro ipi yamuri kupawo kumhuri yeZimbabwe?
Saka inini ndinoda kuti nditi samuzvaro Dr. Thokozani Kupe, ndinoda kuti ndikurudzire maZimbabwenzi ese kuti ngatibatanei tive vanhu vamwe chete tivake nyika yedu kuitira kuti vanhu vewane bundutso, toda kuti vanhu vese vewane mabasa, vanhu vewane chikafu, tiite zvipatara zvakanaka zvine madhokota nemishonga, vana vende kuzvikoro vodzidza voita magraduate vowana mabasa, vanhu vowana mvura yakachena. Toda kuti Zimbabwe idzokere iite Zimbabwe yatinoziva inzi breadbasket of Africa, iite Zimbabwe yataiziva yanga ichinzi jewel of Africa. Toda kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka, asi izvozvo tinogona kuzviwana chete kana tikabatana semaZimbabweans. Ngatibatanei maZimbabweans akanaka tivake nyika yedu yakanaka kuitira kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Ndiri kuchingamidzai zuva ranhasi reAfrica Day.
Rimwe dingindira regore rino rakanangana nechirwere checoronavirus. Ndeipi kurudziro yamungapawo kunyika kuti ikwanise kurwisa chirwere ichi?
Ngatiitei zvinhu zvatinokurudzirwa kuti tiite. Tisaende munzvimbo dzine vanhu vakawanda, tisabatane maoko, tigeze maoko nguva dzese kuitira kuti chirwere chisapararire. MaZimbabweans akanaka, ngatinamatei kuti kuwanikwe mushonga wekurapa chirwere checoronavirus. Asi ndoda kuti MaZimbabweans akanaka, tive rezuva rakanaka nhasi, zuva reAfrica Day, ndatenda.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa reMDCT, Dr. Thokozani Kupe, vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Nhasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zuva rekuremekedza mauto akafa achirwira America reMemorial Day. Vakuru vezveutano vachikurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo inodzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vachiti chirwere ichi hachisati chakwanisa kumiswa kupararira kwacho. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo amai Melania Trump nhasi mangwanani vaisa maruva paguva regamba risingazivikanwe kumarinda anovigwa magamba eAmerica eArlington Cemetery. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence nemudzimai vavo, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Esper, pamwe nevamwe vakuru vemauto ndevamwe vanga varipo pachiitiko ichi. Matunhu akasiyana-siyana muAmerica ane mitambo yakasiyana-siyanawo yaanoronga kuita pazuva iri. Semuenzaniso, mudunhu reCalifornia, ndege dzehondo dziri kutariswa kubhururuka dzichipa ruremekedzo kune vari kushanda muboka rezveutano munguva ino yeCOVID-19. Vakarwa hondo vanotarisirwawo kutenderera nyika yose vari pamidhudhudhu vachirangarira magamba akafa. Mamwe makore ose adarika aya, vanhu vaicherechedza zuva iri vachigocha pamwe nekunwa, vamwe vachienda kunodhidha kunyanza, asi nekuda kwekuti gore rino kune chirwere cheCOVID-19, mhuri zhinji dziri kuti dzichange dzichingozvitandadza dziri mudzimba. Mumwe wevanhu vachatandara semhuri vari pamba pavo ndavatakavira kapikinyu, vanhu vechizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ini zuva reMemorial Day nhasi nemhuri yangu tichange hedu tiri pamba tichitandara nekuona dzangara dzimu, masikati tichaite togochawo hedu, asi hapana kwatiri kuenda, tichange tingori pamba tongotengawo nyama tongomwawo titakagara pamba.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo vanhu vari kukurudzirwa kuti vachengetedze zvinhanho zvokunge vasina kugumana kana kuti iri kunzi social distancing. Imiwo muri kutambira sei kurudziro iyoyi zvichienzaniswa nemamwe makore amune muchimbosangana nehama neshamwari?
Isu mhuri yedu kwemwedzi mitatu yapfuura tatiri kuita social distancing tiri pamba, hapana kwatatiri kuenda, tatiri kungoenda hedu kunotenga grocery, asi even nevavakidzani vedu tatisingasangani. Zuva ranhasi ticharambawo tichicherechedza social distancing, tichangoitawo paumuri hwedu. Ndinoona social distancing yakakosha, asi vanhu vazhinji ndofunga varemerwa vaneta nesocial distancing zvokuti havachada kuita social distancing. Asi ndinoda hangu kuti tasvika kumagumo chirwere ichi taakukwanisa kuchirwisana nacho, taakukwanisa kuchikurira. Tikaregedza kuita social distancing zvichava zvinhu zvichatinetsa zvokuti pachaita second wave, tichadzokera futi pasocial distancing nokugara mumba. Saka isusuwo semhuri yangu tangotiwo ticharamba tichiita social distancing.
Pane musiyano wamunga taura here pakati pekucherechedzwa kunoitwa zuva remagamba kuno kuAmerica reMemorial Day nezuva remagamba kuZimbabwe reHeroes Day?
Musiyano uripo pakati pemagamba emuno muAmerica nemagamba ekumusha ndekuti kumusha vanhu vanonyanyozviitira nezvemapato, kuti wakarwira ari kubato iri, wakarwira ari kubato iri. Iye zvino tinoona kuti vanhu vakanga vari kuzano PF kana kuZipra ndo vega vari kukwanisa kucherechedzwa semagamba, asi vamwe vakaitawo ugambawo hwavo pamberi apa kusiri hwehondo havana anovacherechedza, chinova chinhu chinondirwadza kwazvo. Asi chinondirwadza nenyaya yekuti ugamba hunotorerwa pamapato ematongerwo enyika pane kuti munhu akarwira nyika yedu chete.
Zvinhu zvamungakurudzirawo hurumende yekumusha iyoyo kuti vagadzirise zvinake kune magamba ose amuri kutaura acherechedzwe ose?
Tagara tichitaurira hurumende yezano PF kuti kutonga nyika nezvegutsa ruzhinji nekuremekedza zvakafirwa nemagamba enyika ndizvo zvakakosha kwazvo, asi handifunge kuti pano ari kuteerera. Saka tinongoramba hedu chichitsindidza kuti ZANU PF ngaive inoremekedza munhu wese anoita zvido zvenyika. Hazvinei nekuti tiri kupikisana kana kuti tiri kudivi rimwe, ngativei tinoremekedzana, nokuti chose chiripo ndechekuti tiriuda kuti nyika yedu ibudirire. Zvino tikaita kuti nyika inobudirira panyaya yekuti munhu ungori kuZANU PF chete kana uri kuMDC kana kukwauri, nyika ibudirire. Uyezve ngativei tinoremekedzanawo sevanhu vana venyika, tisanyanya kumbunyikidzana. Ndo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire, ndo zvinoita kuti tiremekedzane semagamba. Magamba anoziva kuti vane zvavakafira, vane zvavakarwira, kwete kuti tirambe tichimbunyikidzana.
Ava vanga vari chimwe chezvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vatakawira kapikinyu vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisa ematsva pasatellite anoti SES5 KU band neC band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kukandira namakovhu nematete kuri kuenderera mberi pakati peIsrael neIran munyaya dzekusora pachishandiswa michina yechizvino-zvino kana kuti cyber warfare. Kambani yemuIsrael yeIsrael Renational Cyber Directorate inoti makambani akawanda munyika iyi asangana nedambudziko rekuvhiringirwa mabasa nevasori ava, uye ikati vamwe vari kuenda pamapeji emadandemutande emakambani emunyika iyi vachinyora mashoko ekuti kuparara kweIsrael kwava pedyo nechiHebrew. Kambani yemuIsrael iyi iri kupomerawo China mhosva yekusora nyika dzayakavakidzana nadzo muchirongwa chinonzi Nikon. VeChina neIran vari kuramba mashoko aya. Madzimai anorarama neHIV AIDS anoti ari kunetsekana zvikuru nekushaya chikafu zvichitevera kuputswa kwakaitwa misika yavaitengesera miriwo munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reHarare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kufungisisa uku kunogona kuzovhiringidza pfungwa pamwe neutano hwavo. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuGlenora uye achidzidzisa muMbare, amai Mary Chimashu, vanoti vakadzi vakawanda zvikuru vemumusha weMbare vari kuremerwa neupenyu izvo zvava kupa kuti vagare vakasuwa nekushushikana kuti vachararamisa sei mhuri dzavo sezvo misika yaivawanisa mari yakaputswa.
madzimai especially vekumbare they survive on vending and right now akusukupfunudzwa munhu sekutengesa find out kuti kwatova nenzara that on itself unoona kuti vakadzi vapesa vari maoutbusts vakadzi vakungotsamwa padiki padiki nenyaya yechi yenzara they are not able to feed their families
amai chimasho vanoti vakadzi vari kunyanya kushushikana nenyaya yekupazwa kwemisika iyi ichembere dzisina mabasa uye dzichichengeta vazukuru vadzo nherera chembere idzi dzinorwarawo nematenda eshuga nehigh blood pressure zvinova zvirwere zvinodhererwa nechirwere checovid-19 kana munhu achibata amai chimashu vanoti sekutaura kwenyanzvi munyaya dzeutano vakweguri vagara vaine zvirwere nechekare ndivo vanodhererwa zvikuru nechirwere checovid-19
tine vakadzi vamachembere anochengeta vana the orphans vamwe vabereki vavo the diet of HIV and AIDS vana vaya their own antiretro vana vaya they need a special diet vana mbuya vaya vanotengesa but right now they cannot go out and sell vari mumba vakagara nevana they are so desperate they don't know when this lockdown is going to end chikaf apana
amai chimashu vanoti vakadzi vanorarama neutachiwana weHIV ava havana zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19 nokuti zvinodhura kuzvitenga
Wada tuende kumbari kwacho unodzingirikwa vada ma face mask vada sanitizer inova kupi they need gloves anova kupi ende ukatasa ma shops ari kudhura a cheap face mask is going for $2
amai chimashu vanoti sezvo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19 madzimai aya haana kwekuungana achiudzana zvinovanetsa izvo zviri kupawo kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane
hatina kwekuchanoshea kumisika kwataenda tainotaura neyaitishea saka unobva waona kuti with this covid yeah, a lot of things are mounting on women the repercussions will be felt for years and years to come ende isati zomborangarire kuti ndo lockdown yai covid ya 2020 taita kuti maya vakangotanga kungopenga maya vakangotanga kungorasa hembe but zviri kubva kuno kumasure
mumwe mukadzi anorarama neHIV amai Joanna Kasirori vanotiwo vari kushushikanawo nekutyira kubatwa nechirwere checovid-19 sezvo vane zvimwe zvirwere zvakaita seshuga high blood pressure nechirwere cherurinda
NHIV ine zvimwe zvirwere zvakatomutsamatisa zvichitonetseka nemama conditions saka zvese izvozvo zvakutoita kuti everyday I'm anxious and most of the people with HIV takatombopfuura ne the TB phase saka that anxiety inoita kuti titoshaya kana hope chaizvo
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kushungurudzikana mupfungwa hakuna kunaka sezvo kuchikonzera chirwere chepfungwa kana kuti depression Dr. Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira kubva pakatanga kuvharwa kwemaindasitiri nemisika asi vanoti chirwere ichi chinorapika kana chikakurumidzirwa mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa munyika Dr. Sacrifice Chirisa vanoti hurumende ine huronga hwekupinda muvanhu ichivadzidzisa nyaya dzeutano asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19 gurukota remagariro evanhu akanaka Professor Paul Mavhima vanoti hakuna munhu anofanira kushaya chikafu nokuti hurumende ine chirongwa chekubatsira vanoshaya Professor Madzima vanoti kune vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vakatonyoresa kuti vawane rubatsiro zvokuti vamwe vakatotanga kutambira mari munhare mbosha dzavo kubva mwedzi wapfuura asi vanhu vakaita saamai Kasirori nevamwe vakawanda munyika vanoti havasati vawana rubatsiro rwuri kutaurwa nehurumende izvo zvicharamba zvichikonzera kuti vanhu vakawanda varambe vachivhiringwa nezvirwere zvepfungwa sezvo vanenge vasina pekutangira ndakamirira Studio 7 mumusha weGlenora muHarare ndini iri mudzani
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa makore makumi mashanu nemanomwe sangano remubatanidzwa weAfrica reOrganization of African Unit kana kuti OAU iro rave kunzi African Union raumbwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 25 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebesinde ku-COVID-19 seliqonge laya kwabangamachumi amabili lanhlanu 25, okwehlise inani labagulayo ngababili, kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, i-5,435,789.
Kube lilizwe lelane sasilazi kwakuthiwa yi-Jewel of Africa. Kube lilizwe lelane salilazi kwakuthiwa yi-Breadbasket of Africa. Sithanda ukuthi wonke umuntu eZimbabwe abe lomsebenzi, abantu babe lokudla ezindlini zabo. Kube lezibhedlela ezilemithi lamadokotela. Abantwana behambe ezikolo bayefunda begraduate babe lemisebenzi.
Ilizwe limanyane lamazwe awezwekazi le-Afrika ukunanza usuku lwe-Africa Day, kodwa iningi likhala ukuthi akula okokujabulela ngaleli khefu lalonyaka.
Memorial Day ukukhumbula abashonayo, esingathi ngabamilitary personnel, mostly abantu babe besiya emathuneni besiyoklina lapho lokufaka amaluba, bekhumbula izihlobo zabo ezashonayo zileli lizwe le-America.
Izizalwane zeMelika namhlanje lazo zinanze ikhefu lamaqhawe alwela ukuvikela leli lizwe elithiwa iMemorial Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inani labantu asebehloliwe batholakala belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe lokhu likumachumi amahlanu lasithupha 56. Okwamanje inani lasebesinde kuleli gcikwane seliqonge laya kwaba ngamachumi amabili lanhlanu 25, okwehlise inani labagulayo ngababili sebe ngamachumi amabili lasikhombisa 27, labulala abane. Asebehloliwe ukuba balegcikwane leCOVID-19 loba hatshi elizweni lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,039. Abekolijini leJohn Hopkins kwelemelika babika ukuba emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane leCoronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, i-5,435,789. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 345,467. Kodwa asebesinde kulumkhuhlwane sebeyizigidi ezedlula ezimbili, i-2,302,569. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebefunyenwe beligcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, i-111,348, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu, 3,348, kwasinda inkulungwane ezingamachumi edlula amane, i-44,630.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele, la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ele Zimbabwe limanyene la mazwe awezwekazi labensundu kunanza usuku lwe Africa Day phansi kwendikimba ethi Silencing the Guns, Creating Conducive Conditions for Africa's Development and Intensifying the Fight Against the COVID-19 Pandemic. Uzulu yena uthi akukho okujabulisayo ngaleli kefu lonyaka njengoba liza ngesikhathi ziqonga izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela ikakhulu labo abakuhlangothi lokulwela ilungelo loluntu abamabandla aphikisayo kanye lentatheli izindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu abanengi bathi lanxa lolu kulusuku oluqakathekileyo embalini yezwekazi le-Afrika akukho okujabulisayo ngalo lonyaka kungenxa yezizathu eziningi ezigoqela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Council, uMnumzana Alpheus Mapranga, angauthi seziphambana leziqondiso zenhlanganiso ye-African Union eyasungulwa ngaleli langa ibizwa ngokuthi yi-Organization of African Union.
Ukuthi abantu bafunga ukujunjwa ziyaphambanisa ukuthi sibe sihlezi namhla sisithi hhayi silelanga lethu lokuthi sijabule ngalo ele-Africa Day.
Umkhokheli welinye njalo ibandla eliphikisayo ele-MDCT uDr Thokozani Kuphe yena ukhuthaza ukubambana kukazulu weZimbabwe
kube lilizwe lelane esasilazi kwakuthiwa yi-Jewel of Africa, kube lilizwe lelane esalilazi okwakuthiwa yi-Bread Basket of Africa. Sithanda ukuthi wonke umuntu eZimbabwe abe lomsebenzi, abantu babe lokudla ezindlini zabo, kube lezibhedlela ezilemithi lamadokotela, abantwana behambe ezikolo bayefunda begraduate babe lemisebenzi.
Njengoba lolu suku lunanzwa ngesikhathi eZimbabwe lamanye umhlaba wonke bebhekane lodubo lwegciwane le-coronavirus, uxwayisa uZulu Makhuphe ukuba alandele iziqondiso ezabekwa ngabezempilakahle elizweni.
Sigeze izandla zonke isikhathi, singahambi kulabantu abaningi, sizama ukuthi khona siluvikele lolu ugciwane ukwenzela ukuthi lungasibhili solubhilize amazwe wonke. Njalo futhi siyathandaza ukumana kube lo muthi okulapha leli gciwane. Kodwa ngithanda ukuthi namhlanje ngithi maZimbabwenza amahle, kasibeni muntu munye, kasibambane nini, kasebenze nini ndawonye ukwenzela ukuthi sakhe isizwe sethu.
Kwagcizelelwa ngesinye isakhamuzi emzini wechisipiti edolobheni leHarare, uMnumzana Wiseman Mthembu.
Sifake ingqondo zethu zonke ndawonye, sidinga imbono kwamanye amazwe la e-Afrika ukuthi singayinqoba njani le corona, kumbe singenza njani ukuba impilo yama-Afrika ibe ngcono. Njasikhangela njalo ukuthi ezibhedlela kuyini okungenziwa kulungiswe ukuthi abantu baphephe baphile kakuhle or babe nempilakahle engcono ngasezibhedlela. Njalo sikhumbule ukuthi ukubambana kwethu yikho kwenza ukuthi into ziphumelele.
Kodwa intatheli izindaba elizweni zithi luza ngesikhathi zihlukunyezwa ngabezomvikela ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena owayethembise ukuba umbuso wakhe uzaba ngowehluke kulokamnumzana Robert Mugabe. Emazwini akhe okunanza i-Africa Day, uMnangagwa akazange athinte udaba lwamalungelo oluntu njengenhlala yenza, egxile ekusoleni amazwe athuthukileyo ngezijeziso athi zethulelwa iZimbabwe.
Neo-colonialism still raises its ugly head.
Oku buziveza ubukhukhuluzi obucashileyo lapho esibona khona abakwamanye amazwe angentshonalanga eqhubeka engenela kundaba zethu zemideni yethu kuzwekazi le-Afrika. Akukutsha lokho eZimbabwe, lokhu kungenela kwezomdeni. Silokhu esiphansi kwezijeziso ezazibekelwayo ngesizathu sokuba sathatha umhlabathi wethu khona okuyisixokoxela sokugqiba ukususwa kombuso wabelungu.
Kunje kule ntatheli izindaba ezinanza leli kefu zivalelwe, uFrank Chikore lo Samuel Takawira ngemva kokuba bencitshwe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso eyebail. Ababili laba betheswa umlando wephula iziqondiso ze-COVID-19 ngesikhathi beqhuba umsebenzi wabo beye khulumisana lenkokheli yabasakhulayo ye-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, abathi ummeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe, uSisiliya Chimbiri loNetsai Marova esibhedlela seParktown eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje izwekazi le-Afrika linanza usuku lwalo liphakathi kobuyanga obuqhubekela phambili lanxa amanye amazwekazi ethuthuka le mikhuhlane etshiyeneyo egoqela igcikwane le-coronavirus lihlasele lelizwekazi. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuza ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela umkhuhlane lo we-coronavirus we-COVID-19 siwukhangela le-Africa, okokuqala awubhahanga kakhulu lapha e-Africa njengendlela okadubhahe ngayo e-Europe lakwamanye amazwe khona ngapho e-America. Okokuqala sizwa kuthiwa maybe umkhathi wethu ngxenye wenza kungathi ngapha kuba ngconywana, asikaliqiniseko lazo. But kodwa ekulwisaneni lawo, mina ngombona mbonani umkhuhlane ehambelana le-COVID-19 bese vele sinokuhlangana layo ama-flu amanye aba makhulu kakhulu. Kodwa ngendlela zethu zesintu zokwelapha sisebenzisa izihlahla zethu esilazo, sijala ukufutha, senzeni ngesintu sakithi, ukhiphe nje kuphuma udenda lonke lelana kuthini, uthole ukuthi umuntu uyasila emkhuhlaneni njengayonaleyo. Ingxenye ngezinye zezindlela ezisincedisayo ukuthi silwisane lo mkhuhlane we-coronavirus.
Bakhona abafana lomuyi Muammar Gaddafi ababesithi bona izwekazi le-Africa kumele kube lizwe elilodwa. Ubona ngani umcabango wonalo ulungile na, ikakhulu nxa sikhangele ukwehlukana kwabantu bezwekazi le-Africa?
Indaba ye-United Africa ingaba yindaba qotho e-possible engayinto engenzeka. Ngokuya vele i-Africa ungayikhangela kungani sasingabantu bani nje ngokungenelana kwethu, ungakhangela alalawa mabhodi esachiya siwadutshele ngabelungu, uyabona nje ukuthi no, abantu laba basuka behlukaniswa ngamabhoda wona lawo nje kuphela. But ukuthi singakhululeka sibe United States of Africa, yebo naye sibe la amabhoda ethu wona lawa, but angabi lemithetho enzima njengena le siyibona esivimbela ukuthi hlalisane siphilisane kusiya phambili. Kungavuma sekuthi sibe singabantu banye nje Africa, sizihambele sihlangane kube njalo, bona kungasithuthukisa sibili njenge-Africa.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Izizalwane zeMelika lamhlanje lazo zinanze ikhefu lamaqhawe alwela ukuvikela leli lizwe ele Memorial Day. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, enguye njalo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngapha kwele Melika, bexoxa ngalolu suku.
Yeah, iMemorial Day kakhulu ikukhumbula abashonayo, esingathi ngabamilitary personnel. So mostly abantu babe besiya emathuneni besiyoklina lapho lokufaka amaluba, bekhumbula isihlobo zabo ezashonayo zileli lizwe le-America. I think lisuku eliqakathekile kakhulu ukuthi abantu ba-introspect, babe ne-awareness yokuthi i-freedom le esiyi-enjoyayo yabuya ngokuchitheka kwegazi. Njalo siyakubona nakhona eZimbabwe into efanayo ma kusiba le-Heroes Day, le nto ezifana nalezo ezokuremember amabutho lalabo baswelekayo belwela inkululeko yeZimbabwe. Inkinga esilayo eZimbabwe yona le yokuthi kulabantu abale mentality entitlement ukuthi ibona abaleli lizwe, therefore ibona namafamily abo kumele ba-benefit from ama-resources elizwe. Bakhohlwa ukuthi ilizwe lelana ngelethu sonke. Akusho ukuthi mina since ngasuka eZimbabwe ngeze America ngidinga ama-greener pastures ngoba ekhaya akusela lutho, akusela msebenzi. So kusiya ngokuthi wazana lobani, i-system yakhona yonke is broken. But akusho ukuthi since ngise-America sengikhohliwe, sengifulathele ilizwe lakithi. Ilizwe lakithi ngilokhe ngisalithanda, ngilokhe ngisalilwela noma ngisebudeni. So ukuqakathekileyo ngiyayizwa unit ekhulunywa ngoba uthuma le, that's why savumelana le Pollard dialogue, because as the MDC isinqumo sethu
uhangeni khonapho moyo lapha ke i-Memorial Day singathi bayibamba njani nxa sokuqhathanisa le Africa Unit Day bese eZimbabwe ngamafutshane sebenzi.
Yeah, lapha is very nationally holiday njengoba ubona namhlanje akusetshenzwa even though abantu vele besebenza emakhaya. So lila ngeliqakathekile kakhulu ebantwini balapha e-America. Everything kuma-TV sibona even abomongameli o-Trump babe besiyafaka amaluba emangcwabeni lento ezifana lalezo. So it's a national day egoqela ilizwe lonke le-America ukuthi abantu bakhumbule laba abasilahlekelayo.
Lo bekungumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT ekhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Okwamanje ke ngidedele uPraxedis Jeremiah esipha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika ubikwa ethule isinqumo sokwalela ukungena kwabantu elizweni lakhe bevela kwele Brazil, okulilizwe elikusiba ngasesibili lokuba lenani eliphezulu laba legciwane le-coronavirus lilandela lona elemelika. Abantu bedolobheni le-New York khonapha emelika babikwa benyakazela endaweni zokuzilibazisa zekhunjini zolwandle ama-beaches ngaleli khefu le-Memorial Day ngemva kokuba usibalukhulu we-New York uGovernor Andrew Cuomo esayine umthetho wokuvumela abantu ukuyazilibazisa kulezi ndawo, kodwa kumele bananze ukungasondelani duzane laduzane i-social distancing. UZulu waseTanzania laye ubonakale enyakazela endaweni zokuzilibazisa kusukela izolo ngesonto ngemva kokuvulwa kwalezi ndawo ebezivaliwe nge-coronavirus lockdown. Kuthi kwele Senegal, amakholwa esiMuslim abuthane ngobuningi enanza ukugqitshwa kwenyanga yokuzila eye-Ramadan etempelini elikhulu ele Mosalikhulu Jinane bejabulela usuku lwe-Eid el-Fitr.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule sihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Intengo yemvunulo yabesifazane abasebenzisa ngesikhathi besemfuleni siqanse kakhulu, okokuthi isikhama ngitsho labasebenzayo. Lokhu sekubangele ukuba abesifazane bakhalaze becela ukuba uhulumende angenele. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Intengo yempahla etshiyeneyo ezweni isikhuphuke okumangalisayo, kodwa emvunulo yabesifazana uma besesikhathini yona isiqanse okwedlulisa amalawulo osokusenza iningi labo lingenelisi ukuyithenga. UDokotela Mildred Mkandla uchaza ukuqansa kwemvunulo yabomama.
Kambe kuthiwa senze njani bakithi? Omama lamantombazana abakhethanga ukuthi baye esikhathini. Njalo baza kuya esikhathini kusukela bele minyaka engu-10 kuze kuyefika kuma-50. NgoJanuwari ama-pairs abeyi-$10. Ibiveli nzima leyo nto ngoba iphakethe elilodwa kalisiqedi isikhathi somuntu. Khathesi sokuthiwa lezo zivunulo ziyi-$50, siza kwenze njani thina omama?
UDokotela Mkandla uqhubeke ethi uzwela ikakhulu abafundi asebezathwala qatha ngalintengo yemvunulo.
Abantwana nxa besiye esikolweni baza kuthatha ngaphi lokhu nxa kudula kangaka? Omama nxa bebelethile bazahlala ezindlini yini bazakwehlela ukuthi baphume baye phandle. Kanti lithi senze njani?
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Mildred Nkatha ngomunye wabakhala ngokuqansa kwentengo yesanitary wear.
Iphakethi le-8 liqala ku-50 pound ukukhwela. Uyimali eningi kakhulu ngoba iningi lethu lidinga amaphakethi noma amabili ngenyanga, okusho ukuthi imali edlula i-100 pound ngenyanga. Imali eningi isikakhulu ngesikhathi esibhekane ngaso se-lockdown lapho imali ezingatholakali kalula. So amankazana agcina asebenzisa into ezinjengamalembu ezingathelela noma imikhuhlane kwesinye isikhathi.
Isakhamuzi semzini wentumbane kobulawayo unkosikazi Grace Muthanda uthi bagcina bebanjwa ngamandla ukusebenzisa izichibi.
I-ishu yama-pads isizwisa ubuhlungu kakhulu as young ladies. And ukudura kwawo kurisulta ekuthini sisagcina sisebenzisa izichibi kumbe ezinye izinto ezingalunganga okuzagcina kusinika imikhuhlane esingakwanisi ukuthi isiyilaphise.
Ilunga ledale lephalamende lakobulawayo jikelele unkosikazi Jasmine Tofa uchasisa ngemali eyabekelwa ukuthonisa imvunulo yabomama kubafundi.
Minister of Finance wethu uMthuli Ncube wathembisa ngebudget ka-2020 ukuthi khona uzabeka eceleni kumbe ngithi ubeke eceleni i-200 million bond eyokuthi khona uthengwe ama sanitary pads azanikwa amantombazana ezikolo kakhulu abaya ezikolo zemaphandleni. Sisesikhathini lesi ese-COVID-19 coronavirus i-lockdown, siyakwazi njalo siyananzelela ukuthi phose umZimbabweni wonke uyazisebenza.
Unkosikazi Tofa laye ukhala ngokuthi intengo yemvunulo isiqonyo okwedlulisa amalawulo.
Omama labantwana bathwele nzima kakhulu. Sikhangele njalo izinto ziyakhwela, zikhwelile. Othukela, o-cooking oil, impupho sekonke ukukhwelile. Kulento esingayinanzeleli ekhwelayo emele isetshenziswe ngabomama lamantombazana. Umama lamantombazana befuna bengafuni baye esikhathi. Besiya esikhathi kumele besebenzise ama-sanitary izinto esetshenzi umama noma intombazana isesikhathini. Ungakhangela into yangekhona kathesi isikhwele okumangalisa. Uzathola ukuthi i-sanitary pad kathesi iqalisa kuma-48 pound, 50 pound. Kodwa uncedo lolu olwathenjiswa ngumthuli Ncube uminister owe-finance. Uminisa angagcwalisa isithembiso sakhe. Ngibone ngani kunganceda kakhulu.
Umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Obadaya Moyo ngombimbitho uthembise ukuba njengohulumende bazakhangela udubo lentengo yemvunulo yabesifazana, kodwa kuze kube manje akulalutho asebelwenzile ukululunyisisa. Okwamanje imvunulo le enentengo ephansi iqala kumadola angama-50 osokusinda iningi labesifazana, ikakhulu amantombazana asakhulayo amelele ukuthengelwa ngabazali ngalesi sikhathi labo bebhekane lobunzima obudalwe ukuvalwa kwelizwe nge-COVID-19 lockdown. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo exubene lokukhathazeka ngesaziso sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuvula ukusebenza kwamanye njalo amankampani, kodwa amanye esala elokhu evaliwe okugoqela le mingcele. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sika Cyril Ramaphosa lesi siza ngesikhathi inani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa liqonga okwesabisayo. Kodwa ke uRamaphosa uthi lo mnotho awusenelisi ukuqhubeka uvaliwe.
We have known all along that the lockdown would
besivele sisazi ukuthi ukuvala amabhizimusi kuza kwehlisa ukumemetheka kwegciwane, hathi ukuliqeda. kuzafuze sijwayele ukuphila laleli gciwane.
This coronavirus for some time to come.
Phansi kwesigaba sesithathu lesi siqala mhla ka 1 Nhlangula ezokwenjiwa ingatsha zikahulumende izitolo kanye lezokwaga zizabe sesebenza ngokugcweleyo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzane Nqabuto Mabhena uthi bemukela leli nyathelo ngezandla zombili noma nje kukhona okunye okusasilela.
Lokho thina sikubona kuyinto enhle ngendlela abantu bakithi asebehlupheka ngayo befuna ukudla. Kumele abantu babuyele emsebenzini banakekele imuli zabo babhadale indawo lapho abahlala khona ama-rent.
Kodwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Clifford Moyo uthi okwenziwa nguRamaphosa ukuthiya imngcele ilokhu ivaliwe kuzaba lusizi kulabo abathi kuqala uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini babuyele ekhaya bekhangelela ukuthi bazaphenduka ngemva kwamaviki amathathu.
Abantu abaningi babaleka baye emakhaya ukuthi bayeqeda leli yakhefu iholiday lana besemakhaya. And abantu abaZimbabwe abaningi masithi siyabheka basebenza ema-contract. Manje ama-contract kuthiwa ayavulwa kusukela ngo-1 June kodwa ama-border avaliwe. So abantu basekhaya abaningi bavaleleke ngale. Imisebenzi ngapha iyavula bayafuneka. Makuzala kuvulwa ama-border la abantu sebephelelwe ngomsebenzi.
Isikhulumise inkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengu lakhumalo uMnumzana Bonman Khumalo uthi ukuqhubeka kwemingcele ivaliwe kuzabulalisa abantu ngendlala eZimbabwe.
Lokho kusho ukuthi omalayitsha still bavalelwe ngaphandle and babasizayo yobaziyo ukuthi bazidelivele ngemakhaya uma siphathisa silapha eSouth Africa. Kungasenani ke lelo thuba alikho.
UMnumzana Mthabisi Mlingo yena uthi ukuvalwa kwamabhoda kuzahlukumeza kakhulu izalwane zeZimbabwe eziphila legciwane lengculaza.
Siyakwazi bakhona abasebenzisa amaphilisi athize emikhuhlane ethize abarelya ngokuthi bebe bethunyelwa izihlobo zabo. Bebevele sebeshayeke kabuhlungu and mawe ukuthi amabhoda lokho eqhubeke valiwe kusho ukuthi ukuhlupheka kuya phambili.
UMnumzana Jonathan Mbezi yena ukhala ngeminye imikhakha yamankampani asele elokhu evaliwe.
Mina ngokwami ngibona abantu kungasizi lutho especially kithi abantu abaphuma ngaseZimbabwe ngoba amabhazi nama-restaurant lapho esisebenza khona esikhathini abaningi bethu ngiyabona kukho lutho oluzovela. So I don't think that kuzosiza.
Kodwa kwabanye bathi indaba ezimnandi ukuthi labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni la mabhizimusi amancane okuzenzela sebevunyelwe ukusebenza ngokugcweleyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 seliqonge laya kwabangamathumi amabili lanhlanu 25 okwehlise inani labagulayo ngababili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.